Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 9 Mbudzi 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mushure mekuvhiringwa nezuro pamusangano wavo nevatori venhau, bato reCitizens Coalition for Change rinokurudzira kuti vanhu vasachichidzirwa asi vanyorese kuvhota. Dare remuSouth Africa rinoti hurumende itore goridhe rakapinzwa munyika iyi zvisiri pamutemo naTashinga Nyasha Masinhire weZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato riri kutonga reZANU-PF vari kupomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga pamusangano wakaitwa nebato reCitizens Coalition for Change nevatori venhau paMedia Center muHarare nezuro. Vanhu ava vakabva vapeta anoshandiswa neCCC mukuzvishambidza nezvimwe. Vakafanobata chigaro chemutauriri weCitizens Coalition for Change muzvare Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinokashamadzwa zvikuru kuti hapana chakaitwa nemapurisa vakange varipo kunze kwekurega vatsigiri veZANU-PF vachikonzera mhirizhonga nekukanganisa musangano uyu. Muzvare Mahere vanoti bato ravo haridzokeri shure vachiti vanhu vanofanirwa kunyoresa kuvhota kuti vakwanise kupedza zviri kuitika izvi.
CCC yanga ine press conference yanga ichifanira kutanga nenguva dza12:00. Kuma 11:45 kune mayouth eZANU-PF asvika panzvimbo yatanchiitira paMedia Center. Vakatanga kubvarura mabhana edu anga setwa nekukanganisa urongwa hwangwaitwa. Saka tinozokwanisa kutanga hedu na12. Mayouth edu nesecurity team yakurumidza kubva yasvika panzvimbo kuti tiwane kutanga.
Mapurisa anga asipo here? Sei vasina kupindira vachichengetedza runyararo?
Chatishamisa isusu ndechekuti mapurisa anga akazara, riot yanga yakazara pasi pese, asi vasiya vakomana veZANU-PF vachiba zvinhu zvedu. Tinoziva isusu kuti vanga vachida kutipinde mumhirizhonga kana kutiite zveviolence kuti isusu tizosungwa ivo vachisiyiwa. Asi isusu tati aiwa, isusu tiri kuda rugare, hatisi kuda nyaya dzemhirizhonga, tiri kuda kungoita sarudzo dzedu pachena maererano nebumbiro remutemo, hatisi kuda ruzha nevakomana kana kuti vamayouth eZANU-PF.
Saka advocate Maere, zvino kana mapurisa asina zvaambotaura kana kuita, imimi sebato moita sei nazvo?
Mapurisa hapana chaataura, ndo zvatishamisa. Asi vakuru vedu vari kunoita maripoti kumapurisa. Asi chinongotinetsa ndechekuti ZANU-PF iri kushandisa mapurisa kuti vakwanise kuita mabasa avo iwayo, nokuti pose patinoripota kumapurisa hapana chinoitwa.
Citizens Coalition for Change ichaenderera mberi here nekutsvaka rutsigiro musarudzo idzi?
Sarudzo hongu dziri kuendera mberi. Isusu tinongoyambira veZANU-PF vose nevezek nemapurisa kuti ngatiite sarudzo idzi murunyararo, ngatitedzere zvinotaurwa nemutemo kuti election ngaive iyo iri free and fair. Sarudzo ngadzive pachena, munhu wese akasununguka kuti akampeine pasina mhirizhonga. Hatingaiti nyaya yekuti ZANU-PF kungoita press conference chete vatanga nyaya dzemhirizhonga. Tinoziva kuti ZANU-PF haisisina vanhu, haisisina support, ndosaka yakushandisa nyaya dzemhirizhonga kana kuti kumbunyikidza vanhu, nokuti vari kuziva kuti vanhu havachada, vakuda hurumende nyowani.
Advocate Mahere, munoti kuvanhu vose
nevatsigiri venyu vari kusangana nematambudziko erudzi urwu pamisangano yenyu?
Isu tiri kungoyambira munhu wese kuti ngaarejiste kunovhota, nokuti sarudzo dzasvika. Isusu toziva kuti CCC ichakunda musarudzo dzemuna 2023.
Avo vange vari vakafanobata chigaro chemutauriri weCitizen Coalition for Change muzvare Fadzai Mahere vari parunhare kuHarare neStudio 7. Hurumende yeSouth Africa nezuro yakatora zviri pamutemo zvidimbu zvegoridhe makumi maviri nezvitatu zvakawanikwa zviine chimwe chizvarwa cheZimbabwe panhandare yeOliver Tambo International Airport, icho chaiedza kupinda nazvo munyika iyi. Izvi zvinotevera mutongo wakapiwa nedare repamusoro reHigh Court remuJohannesburg nezuro wekuti Tashinga Nyasha Masinire arasikirwe negoridhe iri rinokosha mamiriyoni mapfumbamwe emarands, kana kuti 9 million rands, kana kutiwo zviuru mazana mashanu nezvina zvemadhora ekuAmerica, kana kuti US$504,000. Iro aida kupinza zvisiri pamutemo munyika iyi. Masinire anotarisirwa kudzoka zvakare mudare mukupera kwegore rino. Zimbabwe inonzi iri kurasikirwa zvakanyanya nemari kuburikidza nekuburitswa zviri kunze kwemutemo kwegoridhe nezvimwe zvicherwa. Vanoongorora zvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muzvinafundo Ricky Mukonza vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vanofunga kuti danho rakatorwa nedare reSouth Africa ndizvo zvinongoitwawo kwese kwese kunenge kwaitika mhosva yakaita saiyoyi.
Ini tinofunga kuti danho rakatorwa nedare rekuSouth Africa ndo zvinotarisirwa zviitike kana paitika mhosva yakaita saiyoyi yatakanzwa yakaitwa nechizvaro cheZimbabwe Nyasha, nekuti awanikwa aine zvunhu zvaasingafaniri kunge ainazvo, kana kuti zvaasina kutaura pachena kuti anazvo panzvimbo isiriyo, ende zvaitikira munyika yeSouth Africa. Saka zvaitika izvi ndo zvinofanira kunge zvikungotoitika. Asi chandingade kuti titaure ipapa ndechekuti handifunge kuti Nyasha goridhe raakabatwa ainaro nderake. Panofanira kunge paine nyaya iri kumashure kwenyaya iri kutongwa nedare. Chatingade kuziva ndechekuti rambobvepi goridhe iri uye rinananani mukati maro, nekuti ndokurasikirwa kurikuita nyika yedu neupfumi hwayo husingabatsiri nyika. Saka inyaya ine mibvunzo yakawanda chaizvo vaKandemiri.
Asika Professor Mukonza, tinoona kuti dare rapa mutongo uyu kana kuti ratora danho iri, iyo nyaya iyi isati yapera kumatare, tinonzwa kuti murume uyu Masinire anototarisirwa zvakare kudzoka kudare kupera kwegore rino, zvinozosiya papi akachenurwa nedare?
Hongu ipapo pane mukana hapo wekuti ano, asi mamiriro yakaita dare rinenge raongorora ratoona kuti mukana wokuchenurwa panenge pasina, nekuti matare anoshanda nezvavanenge vachiona, yatingati muchirungu evidence. Saka ndinoona sekuti dare rinogona kunge rakaona kuti umbowo huripo huri kuratidza kuti hai pane zvakawanda zvisina kumira zvakanaka panyaya iyi.
Matauro onyaya yekuti zvinhu zvakakosha kuti paonekwe kuti iro goridhe racho raimhenge rabva mumaoko mani kuti rizosvika ipapa pakubatwa, munofunga here imi kuti kupinda kwenyaya iyi kumatare idzi mhosva kunogona kufumura kuti goridhe rakabva kupi kuZimbabwe?
Handifungi kudaro, nekuti vanhu ivavo vanobatwa vaine goridhe vanenge vakaita chitsidzo nekwavanenge vakawana goridhe iri kuti vasadure chokwadi pamusoro pechokwadi chaicho chinenge chichinyatsoitika. Nekuti nyaya iyi tinoziva kuti inyaya yagara ichinetsa muZimbabwe panyaya dzekuti dzekumafambisirwo ezvicherwa nemari inobva kuzvicherwa. Tinoziva kuti mugore riya hurumende yemubatanidzwa yegovernment of national unity vaimbova gurukota rezvemari vatendaibiti vakambotaura zvakanyanya pamusoro pekusafambiswa zvakanaka pemari dzine chekuita nezvezvicherwa. Saka nyaya idzi nyaya dzagara dziri kunetsa muZimbabwe. Saka handina chivimbo chekuti kuendeswa kwenyaya iyi kudare o kupindira kwedare munyaya iyi kunoita kuti tizive chokwadi chaicho.
Avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muzvinafundo Ricky Mukonza vari parunhare kwakare kuSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Mwedzi uno wambudzi, mwedzi unocherechedzwa chirwere cheshuga kana kuti diabetes pasi rese. Masangano anoita tsvakurudzo uye achibatsira mukurapwa kwevane chirwere ichi ari kutsigira nekushambadza mabasa avanobata. Musi wa 14 mwedzi uno richange riri zuva rekucherechedza urwere uhohu pasi rese. Dingindira regore rino rinoti dzidziso yekuchengetedza ramangwana kana kuti education to protect tomorrow. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata nyanzvi muchirwere cheshuga uye vari mumiriri wesangano reZimbabwe Diabetes Association vatinotenda dzikiti.
Mwedzi wambudzi ndiro mwedzi wakawanikwa pasi rose kuti tishange tichishambadza nezve vanhu vanorarama nechirwere cheshuga ravanoti diabetes muchirungu. Ndiwo mwedzi wekuti isu sevanhu vanorarama nechirwere cheshuga nemaorganization ese anomiririra nyaya dzevanhu vanorarama nechirwere cheshuga yavanenge vachidzidzisa vachienda kunyange kuenda pamaradio, pamatv, pamanewspaper vanenge vachitaura nenyaya dzezvediabetes vachitaura kuti ore kuti munhu achizonge akuzonza anosvika pakuzozvinza anotora mapirizi eshuga chii chinenge chambotariswa, chii chaanenge ambo, tinenge tichizama kuda kuti tiite sei. Sei munhu achitarisirwa kuti kana achinge abatwa nechirwere ichi, sei achitarisirwa kuti anofanira kunge achitora mapirizi akadai so. Ende uye kuti munhu achona azonzi ave kurwara neshuga, chii chaanenge achiita. Vanhu vachiudzwa nezvinhu izvi, nekuti pamwe mukutaura kwedu kwatinenge tichiita mumwedzi uyu, tinogona kunge paine vamwe vanhu vari kusangana nezvinhu zvatinenge tichitaura kuti ukanzwa uchida kunzwa kuda kuenda kuchimbuzi kazhinji, ukanzwa uchinzwa nzara nguva doko doko, ukanzwa uchinzwa kuda mvura yakanyanya nguva doko doko, ukanzwa uchinzwa kupera simba nguva doko doko, ukanzwa uchinzwa kuoma mukanwa nguva doko doko. Zvimwe zvezvinhu zvatinotarisirwa kuti kana uchinge uchisanganisana nezvinhu izvizvi unenge uri panjodzi yekunzi unge unorwara neshuga. Saka munguva iyi tinenge tine mishini tichitotesta vanhu mahara pachena chena. Ndo zvatinenge tichiita mumwedzi wambudzi, tichitesta vanhu kuti haasi here panjodzi yekurwara neshuga. Vanhu vobatsirika nekuti zvinokwanisa kunge zvichivadhurira kazhinji zhinji kuti munhu aende ega kufamasi. Munhu anongonotadzawo zvifungwa kuti ndingaide kuenda kufamasi ndonotestwa kunzi ndine chirwere.
Saka iro zuva rechirwere cheshuga reDiabetes Day rinozocherechedzwa riini mumwedzi wambudzi iwoyu?
Zuva reDiabetes Day ratinoti World Diabetes Day muchirungu rinoitwa musi wa14 mbudzi. Iro ndiro zuva ratinenge tichirangarira kuzvarwa kwemurume anonzi Sir Frederick Banting. Avo vanova ndivo vakakwanisa kutsvaga kuita maresearch kuti vakwanise kuziva kuti chii mushonga unokwanisa kubatsira munhu anorarama neshuga unonzi unoshanda sei, chii unomboitwa sei mushonga wavakadiscover unonzi insulin. Vakatopiwa yatinoti Nobel Prize yekuti munhu anenge aita tsvagurudzo dzisati dzasvika pasi rose. Tichitarisira izvezvi ndiwo wega mushonga unoshanda for treatment. Tichitarisa futi kuti shuga isati yava neye yatinoti cure, chingoripo chete mushonga unoita kuti munhu akwanise kurarama mazuva yake achiendeka mberi. Ndizvo zvatinenge tichirangarira musi wa14 mbudzi.
Koini makapinda mune zvediabetes nenzira yei?
Ini ndakapinda mune zvediabetes izvi nekuti inini ndakabatwa kuti ndaiva nedenda rediabetes muna 2010 mumwedzi wazvita. Saka kubva ipapo ndakararamawo makore angu anokwanisa kuita manomwe ndisangambodi kana kunzwa nezvazvo, ndisingadi kana kutaura nezvazvo. Asi pandakazenge ndaendawo kumusangano andikanosanganawo nevechidiki vezera rangu, ndakaona kuti anawo zvinhu chakanaka kuti ndinge ndichishandisa izwi rangu ndichidzidzisawo ndichitaura nemaexperiensi zvinhu zvandosanganawo nazvo kuti ndikwanise kukurudzira mumwe munhu. Mumwe munhu akwanise kuona kuti hakusiriko pakuguma kweupenyu, tinokwanisa kuita zvose zvatakanga tichifanira kunge tichingoita. Kana waifanira kungova chiremba unongoita chiremba, kana waifanira kuva mekanik unongoita mekanik, kana waifanira kuva ticha unongoita ticha, chero uchirwara nechirwere cheshuga. Ndozvo zvinhu zvakazoita kuti ndizoda kuva kuti ndidzidzise nezvazvo.
Zvimwe zvezvirongwa zvamuri kumhanya nazvo pari zvino ndezvipi?
Sama projects andiri kuita panguva ino, ndine yatinoti epodcast yandinenge ndichidedza ana chiremba, vanhu vanorarama neshuga nevanhu vanochengeta vanhu vanorarama nechirwere cheshuga, tichivabvunza kuti zvizvinhu vanosangana nazvo, machallenges avari kusangana nawo ndeapi, vanozvikunda sei mukurarama kwavo nevanhu vavanorarama navo. Ana chiremba votaurawo kuti mivunzo yatinosangana nayo muzvipatara ndeiyi, kana kuti munhu akwanise kubatsirika zvakanyanya anofanira kuita sei, chichi ndaanotarisirwa kuita kuti zvinhu zviendeke.
Kune veruzhinji vanodawo kunzwa nezvekuti vangabatsirwawo sei mumabasa enyu amunoita iwaya namunoitira vamwe vane denda reshuga iri, vanokuwanaiwo kupi?
Vangadewo kunzwa zvizhinji kubva kwatiri, tinongoti munokwanisa kuenda paFacebook kana patinoti paLinkedIn motsvaga kuti tinotenda dzikiti. Kana paFacebook pane page ratinoti Zimbabwe Diabetes Association, munokwanisa kutsvaga nezvaro, tinenge tichiisa information motsvaga kana muchida kuzoziva zvakawanda nezvatinenge tichiita. Mukada kuenda futi paInstagram kana paTwitter munongonyora kuti tinodzikiti, munondiwana ndiripo. Zvinobatsirana tichienda mberi. Hazvireve kuti ndine ruzivo rwakanyanya, asi tikasangana tikava pamwe chete tichisheya ruzivo rwatinaro tinokwanisa kusvika mberi.
Avo vanga vari mumiriri wesangano reZimbabwe Diabetes Association vatinotenda dzikiti vari parunhare kuHarare naEvans Zvininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Newsday rinoti masangano anorwira kodzero dzemadzimai dzinoti kumbunyikidzwa nemhirizhonga kumadzimai zvinofanirwa kuregerwa, vachiti panofanirwa kudzikwa nzira dzekutevedzwa nemapato ezvematongerwo enyika zvichitevera kurohwa pemadzimai anoita zvematongerwo enyika. NewZimbabwe.com rinoti mushure mekutonga kwedare reHigh Court, Zimbabwe Republic Police yabhadhara mari inoita miriyoni remadhora kune umwe murume akapfurwa akakuvadzwa nemupurisa Kelvin Madzima muna 2018. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Maskara sei paStudio 7 pano, inini zita ndinonzi Dennis Mabera paCape Town panapa. Varume, ndinonasi kuti chaita problem yakakura futi pamaelection ari kutera iwaya. Zvinodii nekuti ZANU PF ukaibvunza kuti vanhu venyu vatikanganisiwa unoyoti havasi vedu. Vanhu vedu munodii vanhu seveTripos, isi hatisi vanhu vokurova vamwe vanhu. Modii kubata vanhu vanonga vakanganisa pamunonga muri ipapo, movasunga netambo chaidzo. Hamuna cheni kaimi. Masunga muchizodana kuti modii navo mapurisa mavatora kuti asunga vanhu vava vachida kutikanganisa pamusangano wedu. Because ikaizvini tikashaya kuti Mwari atitungamire kahatiwini futi pagore rinotevera iriri. Saka sungai munhu kuti musamurova, nekuti kana mukarova munhu imunhu futi munoitwa vanhu vakashata, kunonzi mavakusungwa. Saka panodii apo kuti vanhu vabatwe vasungwe panzvimbo iyo yavanenge vaitira musindo wavo iwoyo. Plus zvimwe zvazvo kutoroka vanhu vakabata madzimba zvaizvo. Itai alert manext door nemanext door uchitoziva kuti muvengi weZANU PF. Votoita manext door vari alert zvokuti vakangoti pinde pinde chimwana chipinda murume uchitofona kuti pana vanhu vari panapa vanoda kutora baba kana mai vepano. Vanhu ngavaite zvinhu zvokuchenjera chenjera tisavata vakomana. ZANU PF iri kuti ndivo vanhu vashoma shoma samuZimbabwe, asi kuti vanotiita sekuti vane musindo zvokuti vagara vachiziva kuti vanotirova, havatipika nachanzi, vanotiuraya. Saka munodii kuita mabasa akaita saka kuti pamwe zvingaita nani here? Handizivi, ndotenda hangu.
Toro ndiri paPretoria apa, ndoti hei, zvikuriwa kuti machifi nemahedman vatova nesaidhi kakuchinziwo machifi nemahedman havafaniri kunge vaine saidhi. Kuzotiwo vakuru vechechi vakutoti Mwari ndimunangagwa, kana vachinzi vakurudzire vanhu kuti vavhotere munangagwa, rovati mwachechi hapasina kunamata yavapolitics. Vari makandiwa wemapendekosta kuchechisi wakubhadhagwa nezanupf kuti vanhu vavo vamobhilize vanhu vagopiwa mamaini ende vanhu avakanga havanyatsokuyeuka kuti zvinhu izvi zvongoitwa foremete yekuti vanhu vavhote after mavhotsi hapana chavanowana ende vanhu vacho vari kupiwa vachona ndo vasingafungi kuti hatina mabasa tiri kutambura pedzezo mapiwa izvozvo purize hamuna kana purize yamunobvumirwa kutageta sevarimi kuti tarima zvirimwa zvedu todawo kutengesa zvirimwa zvedu nevo hapana kompetita
ini ndiri kuisa hangu meseji ndiri kuno Joni ndataura nemuchembere nhasi tuku vachitonditi vanga vachitoenda kunonzi kwamaringire kundopuwa mbeu but vasvika vakadonzi kwaimaringire iri kwachivi kumasvingo vatosvika kukanzi nhasi mbeu hatichapi vanhu vesisi tinongopa vanhu vezano zvino iri nyaya yangu yandinayo ndeyokuti ko sisi vanhu vari kunyimwa mbeu vanhu vanogara kumamusha vanenge vasina kana pochouviri vanozoitawo sei vachidawo kuti varime nokuti zani inenge ichitobata vanhu fungwa ichiti tokupai mbeu izvo zvimuchavwa kuzve tokupai tirakita tokurimirai isi totoda shanduko ndizvo chaizvo chaizvo but dzimwe nguva unokwatiri kuno kujoni teichitotamburawo kutoti tirarame mubereki oda mbeu mbeu toshayiwa mbeu mabagwe ekuti adonhedzechero akadaro aya hazvibudi anenge achizoda fetiraiza kana mafudze mufudze mombe dzakafa kuchina mufudze saka tinopaitawo sei dai sisi yachigonawo kuti itsvake chero kapu hayo yekungopawo vanhu vatsigire vatiwanawo chero kapu kapu zvayo zviri nani tikangowanawo kapu ungodonhedzerawo mabagwe iwayo mashoma ndokuti pamwe uda tirarame nekuti zvokupadii zano yatikanya ezvi todawo tuchinzi kuchaya fetiraiza futi havapisi vesisi saka pamwe pachona tinopisa tangoti regai timbotsvendeka zvesisi tinde kuzano nokuti tinenge takushaiva purani yekuti topaita sei tieta kushaiva purani yekuti topaita sei ndorega kurima here ndodii vazhinji vanoenda kuzano kunopuwa mbeu vachichiti vanhu vezano but asi vari vanhu vesisi asi vanopedzisira vatobiwa pfungwa dzavo vatoona kuti zano yakanaka nokuti yati pambeu havachatarisi kuti aiwa mazano yange kurangarirai chinguva icho chitukutuku nembeu asi mangopedza izvozvo havachatozivii.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zvizvarwa zveAmerica zvakavhota nezuro musarudzo dzinonzi dzinokoshera mapato maviri eDemocratic Party nebato riri kupikisa reRepublican Party. Mavhoti ari kuverengwa izvozvi kuchinzi zvimwe zviri musarudzo idzi zvichazivikanwa mushure memazuva mashoma. Tabata muzvinafundo Elliot Masocha avo vari pakati pekutarisa mamwe mavhoti achiverengwa kuti vatudze zvavari kuona. Profesa Masocha, makadiniko?
Tiripo, makadiniko.
Ndimi makangotarisa pa-television kuona kuti mavhoti ari kufamba zvakadini. Chii chamuri kuona?
Tiri kuona kuti pana makakatano asi pari zvino padzimba mbiri idzi dzeSenate neHouse of Representatives tinoona kuti maRepublican achiri pamberi kuSenate vari pamberi bijana vava navanhu 46 uku maDemocrats vane 45 makakata vanandiwo kuti vasvike pa51 tozotarisa isi kumahouse of representative uku kunodiwa kuti party inge ichihwina mavhotsi anokwanisa kuita 218 zvichikwira tinoona kuti maRepublican ari kusvika kunana 188 pari zvino maDemocrats ari pa129 asi kuna mavhotsi akawanda mamwe achiri kuuya atiri kuzoona mufananidzo wacho mamwe achanonoka saka zviri kusarudza vanhu takatarisa izvozvi izvi tinoona kuti maRepublican ari kupomera mhosva hurumende yava Joe Biden kuti imitarisai muone zviri kuita ufumi hwenyika nyangwe mabasa ari kwasi zvino zviri kukwira tarisai muone zviri kuita vanhu vari kuurayana nepfuti mugozotarisazve vanhu vari kubva kune dzimwe nyika veimmigration nemari yamuri kupedzazve muchisapota Ukraine uko ndo zviri kuita maRepublicans asi nyaya huru chai chai yatiri kuona inenge iri kutevererwa navagari vomuAmerica mavhota vachivhota inyaya youfumi hwenyika asi tisinga tichida kunyatsokuongorora zvekare tinoona kuti imwe nyaya iri kukurumbira chaizvo inyaya dzekodzero dzamadzimai kubvisa nhumbu dzinonge dzinosapotiwa namaDemocrats achiti aiwa mudzimai wega wega ngaave iye nechokuita nenhumbu yake mwari uriko wakamirira isi uchandotonga munhu iyeye maRepublican achiti aiwa zvamwari ngatimbosiya pasaidhi apa titonge vanhu nomutemo wokuti hakuna mudzimai unobvumidzwa kubvisa nhumbu saka kuna vanhu vakawandavo kumaDemocrats uku vari kusapota maDemocrats anava Joe Biden nokuti vari kuti vakadzi ikodzero yavo munhu ngaandopedzerana namwari kana aita zvaaita zvekare vari kuti imi maRepublican ndii munobvumira vanhu kuti vange vachiva nepfuti kana vanhu ivavo vozofurana maakutipomera zvemhosva yechichitonga zvekare maDemocrats vari kuti imi maRepublican pose pamunoruza munoti tabirwa saka demokrasi iri papi utongi hwechechetera hudero kungoti munongoti chete pamahwina ndopemee musina kubirwa asi pamaruza moti tabirwa zviri kuvhiringidza utongi hweamerica izvozvo zvakazoita kuti January 6 vatrump vakurudzire vanhu kuinda kunotora masimba kusenate kumahouse of representative handizvo zvinomirira america izvozvo saka pari kupomeranwa mhosva idzodzo vanhu vokuna mamwe mastates vari kuona zvinomusoro zvava Joe Biden asi vamwe vanhu vari kuona zvinomusoro zvamaRepublican nyange manhamba akadai zvavo ike zvino kuti maRepublican vari pamusoro hazviratidzi kuti vanogona kuwina dzimba mbiri asi neimwe nzira vanogona zvekuwina nokuti mavhoti achiri kuverengwa kana
ko icho chinoita chinoitika kubato rinowana rinowina imwe House of Representatives kana kuti Senate chii sei vese vachida kuti vakontrole maparamende maviri wayaya muchidimbo
maparamende maviri awa ndo kune simba routongi rwapuresident saka President Biden zvavari ipapapa kana vakaruza dzimba mbiri idzi mahouse of representatives ndo kunobva mutemo ikoko vakaruza izvo zvirongwa zvavo zvavakavhoterwa zvavaripo pabasa kuti vaite hazvizobudiriri nokuti matongerwo anoita america ndokuti president weamerica unotora chinzvimbo asina kana sendi achipromisa vanhu kuti kana ndikahwina ndichazoita zvakati ndichazoita zvakati ndichazoita zvakati mari yacho unenge aiwana kubva kudzimba mbiri zvino kana dzichinge dzichikondirorwa neimwe pati havana chavanowana zvavakapindira pabasa hazvizobudiriri
aiwa tinotenda zvikuru Profesa Masocha vari kuOhio vachitiunzira zviri kuitika mukurwengwa kwemavhoti muAmerica tinotenda chaizvo Profesa Masocha sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi mushure mekuvhiringwa nezuro pamusangano wavo nevatori venhau bato reCitizens Coalition for Change rinokurudzira kuti ndiri muWashington DC ndini Tanonoka Wande ndichiti moswera zvakanaka